Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mabanks nhasi ari kukoreita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles dzavo, cash-in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kumacash depots emacommercial banks. Kumacash depots zene inodzidzwa kumabranches anetiweki yavo yese throughout the country.
Ko mari itsva yanga ichivimbiswa vanhu neReserve Bank of Zimbabwe iripi? Tine hurukuro nagavhana weRBZ Dr. John Mangudya. Kambani yeSakunda yokundikana kumira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari. Bazi rezveutano rinoti kutonga vana chiremba vari kuramwa mabasa kuchatora nguva. Tine hurukuro naDr. Tawanda zvakada. Indiwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vafumobata jongwe muromo vachienda kumabhanga netarisiro yekuwana mari sevimbiso yebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, asi vafambira dhonge rakaora. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 kumabhanga akasiyana-siyana muHarare yaratidza kuti hakuna mabhanga awana mari itsva iyi, uye mabhanga mazhinji anga asina mari yekupa vanhu. Vajosa Marwira, vanova momo vavamukira kubhanga vati vaswera vakamirira vaine tarisiro yekuwana mari sezvo vaivanzwa panhau kuti kuchawedzerwa mari itsva.
Mari hanzi izvi, hakuna mari kumabhanga. Tatsvaga kwee kuna akaenda kubhengi kwangu asanzi hakuna mari at the moment. Asizikanwa kuti kuyarina bvisa kuti kuyarina hanzi hatitoziyawo.
Vamarwira vati vanonyanyoshungurudzwa nekutenga mari, vakati zvinganakira vanhu vakaita saivo vakakwanisa kuwana mari kumabhanga pasina muripo.
Kuda mari haifani kutengwa mari nepercentage. Uzoda $10 uzotipe 40%, hautsvakai $14. Hazvidzi. Mari haifana kuita $10 $10.
Mumwe murume anotenga nekutengesa mari mumugwagwa aramba kudomwa nezita audzawo Studio 7 kuti anga akatarisirawo mari itsva iyi asi haana chaaona. Havena weRBZ vaJohn Mangudya vakazivisa kuti vachaisa mari yemabhondi yema$2 macoin pamwe nemari yemapepa iyo yanga ichitarisirwa kutanga kushanda nhasi. Mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe vaWebster Rusere vatiwo vanga vasati vaongorora kuti kune mabhanga angawana mari iyi, vachiti RBZ ndiyo ingava neruzivo.
Yeah, I haven't managed to do a round. Why don't you phone
Handa kwanisa kuita ongororo nhasi kwanyaya yemari. Asi mukafonere RBZ.
Nyaya yekunza mari itsva iyi iri kukonzera kusawirirana munyika, vamwe vachiti chabatsira vanhu vari kunetsekana nemari, asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti maguta akawanda akaita seBulawayo, Mutare, Gweru, Mashingo, Chinoi nemamwewo kwange kusina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuti tinzwe nyaya yemari iyi kuti iri kufamba sei chaizvo, Studio 7 yabata gavhana veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Dr. Mangudya vanoti bhanga ravo richadira mari itsva inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora mukati memwedzi mitanhatu senzira yekurerutsa dambudziko remari munyika. Asi vanoti vari kukurudzira veruzhinji kuti vabhenge mari dzavo kumabhanga kuitira kuti nyika isaramba ichisangana nedambudziko rekushomeka kwemari. Ngatinzwei vachitsanangura.
zvame zvakanaka chose. Mabanks nhasi vari kukorekita mari dzavo kubva kuReserve Bank using CIT vehicles zavo, that's cash in transit vehicles zavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots emacommercial banks. From my cash deposit, they need not to be from my branches, and that's what you always say throughout the country. But I announced it, I don't announce it as more of a day. You could get my banks out of the Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand new to our. And I think it's from Zakanaka.
Saka inga tariswa kunga veru shinji wa kuiwana rini kuma banga kwao.
I'm on the floor of my banks, I'm not saying I'm for one to announce. Kutuanzima wasina wasa kwenye na nasi mimi yenda ni kumakisha dipo kwao mangwana mwana mbawi na mangwana ma yule wanda ma banks, but otherwise those ones who came oxen afakuwa na yuko finish.
I Maria kawanda zakadi ya tarisi kupinda mu market nasi.
Tukaji tuko sema re one gradual basis kuite kuti nikafunga zakanaka saka tukaji zo yeye wambuni yeye chaisa over 6 months. So I'm going to divide it 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, you know, we're not going to get the money out of the but gradual basis, as you said. But I end it one day, go to yes, one time. So I'm going to demand that I made one. To measure, we don't demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demanded than my mental days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndipi yatanga kupinda musika nasi?
Nasi patanga ma $2 ma coin ne ma $2 yepepa. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 ye coin ne $2 yepepa yakaye green ne $5 yepink. Saka yatanga nasi ma banks aikoleta ma $2 coin nawo ne ma $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tiona kuti nyika yanga ane nguva ichinetseka nyaya dzemari.
Ishuwa papa nyota yemari. Nyota iyoyo inopera over period of time. Tizonga tichimboita gradual finishing ichichana nenyota iyoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofauta circulation. Mari iri Reserve Bank inofauta kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iri ite circulation. Saka to kuridza kuti kuna vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengwa mari yavo kuti mari isangobudisangoite one way from the Reserve Bank, my banks are going out. Reserve Bank, banks are going out. Nofaka kabva kuma Reserve Bank to exchange ane ma electronic money ma banks or withdraw from the accounts, my banks mari yatora, my clients out in the mashop, mashop obhenga. Ndobasa mari to the world. Saka tinokuridza kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zvichiite revolving, ite continuous process yemari muZimbabwe.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muHarare neStudio 7. Vachigaro veHealth Service Board Dr. Paulina Skosana vanoti kutongwa kwavana chiremba kunogona kutora nguva sezvo ofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende iri kubatsira kuchuchisa vana chiremba ava isina vanhu vakakwana panguva ino.
The AGs, law officers, we use them as prosecutors. We arrange the disciplinary hearings, the logistics and everything. But because we have to strictly follow the Labor Act, so law officers from the AG's office are the ones that act as prosecutors. The Attorney General's office, the government lawyer, you know, offices of Attorney General. So because it's a legal process, we are health technocrats ourselves. We take advice from the Attorney General's office.
Zvinenge zvichati torei nguva kuti tipedze kutonga vana chiremba vose vakaramwa mabasa vatinofunga kuti vanodarika mazana mashanu. Zvinoitika ndezvekuti isu tingori vana chiremba tinoziva nezveutano hatiziye nyaya dzekuchuchisa. Nekudaro takakumbira hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti ya Attorney General kuti itibatsire kuti tinge tichitonga vanachiremba varikurama mabasa ava. Asi ofisi iyi ine vachuchisi vashoma nekudaro ndo zvichaita kuti matare aya atiri kuita atore nguva.
Vanachiremba vakatanga kurangwa mabasa musi wa 3 Gunyana uye kusvika pari zvino padzingwa vanachiremba mazana maviri negumi nevaviri mabasa. Vanachiremba vanoti varikuda kuwedzerwa mari dzavanotambira kwete mutero wembwa wavanoti varikupiwa nehurumende pari zvino. Gurukota nezveutano Dr. Obadiah Moyo vaudza Studio 7 kuti itaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko vaDonald Mujiri avo tisina kukwanisa kubata tisaitaenda pamhepo. Asi vakafano bata chigaro chemunyori wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi uye veCommunity Working Group on Health vari kumbobatsira kuyananisa nyaya iyi.
Mahearing achiri kuenderera mberi. Ndinodaira kuti nhasi kunofanira kwanga kune mamwe. Asi kutaura kwatakaita isu kuti mahearing hakuna mumwe wedu achaenda. Iyo HSD vakati iyo vachangopfuurira mberi nekuita mahearing zviro pasina anenge auya.
Tichitarisawo nyaya dzenhaurirano zvamira sei pari zvino, muchiri kutaurirana here kana kuti?
Taurirana, tiri kutaurirana. Isu sekutaura kwedu kuti veZimbabwe Hospital Doctors Association takasununguka ende tinotaura nemu anenge achida kutaura nesu angaveyani. Saka nevayananiso vatiri kushanda navo vanganisira veCommunity Health Working Group vanombotiunza pamwe chete neemployer kuti mbotaurirana isu hatirambi. Nongoramba tichitaura ende hatina kumbobvira takachinja pane zvatiri kukumbira kana zvatiri kutarisira kuti allowance dzedu dziitwe reviewed under the grade.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yeParamende inoongorora mashandisirwo emari yehurumende yePublic Accounts Committee nhasi yashora kuita kwekambani yeSakunda Holdings nekutadza kumira pamberi payo kuti ipindure mubvunzo pamusoro pekunonzi kusashandiswa zvisina mvumo kwemabhiriyoni mashanu emadhora muna 2017 and 2018 emari yeCommand Agriculture. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeSakunda Holdings yakabhadharwa mari inodarika bhiriyoni remadhora pamakore maviri aya uye nhasi yange ichifanira kupa humbowo kuCommittee yePublic Accounts iyo inotungamirirwa navatenda IBT kuti yakabhadharwa sei uye kuti mari iyi yakashandei. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeSakunda vamberi kwazvo chitambo vanyora tsamba kuCommittee vachiti mukuru wekambani yavo anove zvakare chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakuda kwashe tagwirei vanoda kuzopa humbowo pachavo asi vange vasingakwanisi kuuya sezvo vange vari kunze kwenyika. Vachitambo vakumbira komiti iyi kuti inyore mubvunzo yainoda kubvunza vatagwirei vachiti izvi zvichaita kuti pavanouya kuzosangana nekomiti iyi vasatore nguva yakareba. Asi vabiti nekomiti yavo vashora kuita kwavachitambo vatagwirei nekambani yavo yeSakunda vachiti zvavaita izvi kusvora nekuzvidza paramende. Vati vave kutarisira kuti Sakunda iwe kuparamende kusopa humbowo nemusi wechishanu zvisinei nekuti vatagwirei varipo here kana kuti kwete. Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanozvidza paramende nekuti vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Kambani haifambi nomukuru wayo masii wazvasiri muno muZimbabwe ikonei aishandei vana Anglo American vana Delta nemakambani akawanda ane vakuru vavo vasingatombogari muno kati vanomasheholders vari kuri. Asi kana kambani ine structure ine bureaucracy ichitevedzera mutemo hatinonzi kwai kufa kwomujoni kambani yevharwa saka iyo kambani inovharwa nokuti kwai tagwirei ari kufamba yekambani.
vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvinonzi zviri kuitwa navatagurei vachiti ndosaka upfumi hwenyika hwaparara.
Economic mess yatiri kupinda yatava mukati mayeke zvinezvi iri kukonzereswa neuori huri kubva kudivision yepolitics.
Hatina kukwanisa kubata vatagurei parunhare kuti tinzwe divi ravo pane zvavari kupomerwa izvi. Vabiti vazivisawo kuti nemusi wechishanu vachanzwawo kubva kumunyori webazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga nevamwe vakuru vakuru mubazi iri. Zvichakadai, vabiti nekomiti yavo vazivisa kuti kambani yeFat Seed Grain kana kuti FCG yave kuzopawo umbo kukomiti yavo musi wa22 mwedzi uno mushure mekunge komiti yatora danho rekuti kambani isungwe nenyaya yekuzvidza paramende. FSG yakabhadharwa mari inodarika ma500 emamiriyoni emadhora muna 2017 na2018 pasina mvumo yeparamende sezvinotarisirwa pamutemo wekushandiswa kwemari dzehurumende. Mari yese iyi yakashandiswa pazvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme. Vabiti vazivisawo kuti nemusi wechishanu vachanzwawo kubva kumunyori webazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga nevamwe vakuru vakuru mubazi iri. Asi vachitaura nebepanhau reHerald, vaGwamatanga vakati hurumende yainge yapa homwe yecommand agriculture mari inosvika bhiriyoni rimwe chete kubva muna 2016. Vakaramba kuti Sakunda yakapiwa mabhiriyoni matatu. Asi izvi handizvo zviri kubuda mukomiti yavabiti inoti mari dzakashandiswa dzakawanda uye pane mute panyaya yekuti mari iyi yakashandiswei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nhasi mhuri yeAmerica iri kucherechedza zuva remagamba apo nyika iyi inoremekedza pamwe nekurangarira magamba akarwa muhondo dzakasiyana-siyana ari pasi pemauto enyika iyi kana kuti Veterans Day. Mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vari kuNew York uko kuri kuitwa mhemberero huru uye vanotarisirwawo kuisa maruva muMadison Square. Zuva remagamba iri rinocherechedzwa musi wa11 mbudzi gore roga roga, mhuri yeAmerica ichitenda magamba anodarika mamiriyoni 10 nemapfumbamwe nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vezvitoro vanoderedza mitengo yezvinhu kana ani nani zvake anenge akamboshanda muchuto achida kutenga, vamwewo vachicherechedza kana vachiri muchiuto. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Wangu Mazodze, vanoti nyika yeAmerica inokoshesa magamba ayo zvakanyanya zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zuva iri izuva ratinoona rinotirangaridzawo kwedu kumusha kwatakabva kuZimbabwe kwatine Heroes Day. Asi tinoona kuti chinofanana chete mazita kana kuti idonjo rinotaurwa kundo zvarakamirira. Asi mukuita kwacho neudzamu tinoona paine mutsauko wakanyanyisa.
Mutsauko upi wamungataura wamuri kutaura?
Mutsauko wandinoona ndewokuti kune dzimwe nyika sekuno kuna naAmerica maVeterans Day nyika, asi kwedu kumusha vava zvombo zvinoshandiswa namapato ezvematongerwo enyika kuendesa mberi madonjo kana zvido zvemabato enyika.
Musiyano hausi here pakuti vakarwa hondo muno vairwa vari pasi penyika kwete pebato, asi kuZimbabwe kwamuri kutaurako vaitoenda kuhondo vachizova ndiri kuenda ndiri pasi pebato?
Nhoroondo yedu yenyika yedu inofanira kunyorwa patsva nokuti tine vakawanda vakaenda kuhondo vasiri pasi pebato. Hongu ichokwadi kuti hondo yaitungamirirwa zvanga zvine politics mukati, asi chatingati conviction yakaendesa vanhu kuhondo yakanga isiri ideology kana kuti maonero kana gwara rebato, yaiva gwara regutsa ruzhinji. Nokuti pakabviwa kuhondo tine vakawanda vakatanga kutopokanazve nemapato iwayo ematongerwo enyika, asi vambobva zvekuhondo kundosunungura nyika. Saka nhoroondo yenyika yedu inofanira kunyorwa patsva zvakanaka nekuti ine vazhinji vasina kuenda vachindorwira bato vasachirwira nyika yavo.
Toyawo kune veruzhinji muno muAmerica, munoonawo vachiremekedza zvakadii vakarwa hondo ivava tichienzanisawo nekumusha?
Nyika yeAmerica ndingati inoremekedza vakarwira nyika ino zvakanyanya. Pangava papi kana chipi chirongwa chinoitwa, munhu unotobvunzwa kuti uri veterani renyika ino, munhu akava honorably discharged kana kuti akasiya chiuto, chinerumekezo munhu anoremekezwa.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaPeter King vanove nhengo yedare reHouse of Assembly vakamirira New York muno muAmerica vanoti vave kuenda pamudyandi gere mushure mekumirira dunhu iri kwemakore 14. VaKing vebato remaRepublicans uye vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa vanoti vari kuda kumbozorora kuti vagare kumba kwavo. VaKing vaizikanwa nekumboita mushandira pamwe nevebato rinopikisa remaDemocrats. Vanhu vemuCameroon vanonzi vane maonero akasiyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya yekuti sarudzo dzenhengo dzedare reparamende uye dzemakanzuru dziitwe muna kukadzi gore rinouya mushure mekutadza kuitwa kwemwedzi 10 nemisere yadarika. Vanopikisa vanoti kusagadzikana kwakaita mamwe matunhu nenyaya yekurwisana kuchapa kuti sarudzo dzinetse kuita. Asi hurumende inoti yakatumira mauto kwese kune vaipandukira uye kwave nerunyararo zvekuti sarudzo dzinogona kuitwa. Mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuzobatsirwa kumakiriniki eHarare City Council sezvo vana chiremba muzvipatara zvehurumende zvinoti Harare neParirenyatwa Hospitals vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Dr. Chonzi vanoti makiriniki ekanzuru yavo ndiwo ari kubatsira vanhu muHarare zvikuru madzimai anenge akazvitakura. Dr. Chonzi vanoti vana vanodarika zviuru zvitatu vanozvarwa mumakiriniki ekanzuru pamwedzi wega wega.
Vere vazhinji vanga vacho vanoti batsiro paHarare Hospital neparirenyatwa vanga vakuya kumakiriniki ekumunicipality ndokwanga vacho vanoti batsiro ikoko. Vekumunicipality vacho manesi vakabva varegedza kushanda. Varwere vanonyanya kubatwa nezvinhu zvakaita seinclients edu ematernity, nekuti maternity mukaona makliniki edu tine 12 mapolyclinics musiti of Harare. Vana vanodelivhewa makliniks edu pamwedzi vanosvika 3000 kana kupfuura. Saka mukaona makliniki iwayo asisashande zvinoreva kuti izvo vana 3000 vavinoti vari kuenda.
Dr. Chonzi vanoti vana mukoti ndivo vanobata basa rose mumakiriniki nezvipatara zvikanzuru.
Kliniki yega yega inenge ina sister in charge nemanesi vanenge vari kunguva dzose. Ana chiremba vanoita zvekuuya vachienda, vanouya kamwe chete pamwe pasvondo kana kuti kaviri pasvondo. Asi musi wega wega sister in charge netimu yake ndo vanenge varipo pakliniki. Saka munoona kuti basa rese rinoitwa nemanesi.
Dr. Chonzi vanoti chipatara cheWilkins Hospital chakambovharwa svondo rapera pairatidzira vana mukoti vanoshandira kanzuru yavo. Izvo zvakaita kuti varwere vese vaendeswe kuBeatrice Infectious Hospital kana kuti kuNazareth, uko kwaiitwa basa nemasister in charge nemametron chete panguva yairatidzira vana mukoti.
Tanga takatovharawo chipatara cheWilkins, varwere vese takavaendesa kuNazareth nekuti kwanga kusina manesi. So tiri kuti tinochivhara manheru masikati tinogona kunge tichitsanziridza kuti tichishanda, asi manheru hapana vanouya pano attitude. Takatoti musi wemandi takatotakura varwere apa ine 10 Wilkins tikatonoadmit kuNazareth. Saka ndio kwataunganidza maservices edu ese. So vashoma manesi atinayo epachipatara vari kuita vati vaende ku.
Dr. Chonzi vanoti kanzuru ine makiriniki makuru kana kuti polyclinics 12, asi svondo rapera kanzuru yakavhara makiriniki makuru matanhatu kuitira kuti masister in charge ange ari panzvimbo shomanani dzokurapira varwere.
Mapoliclinics zvakare rane mandi tanga takati ne 12 vatanga takatozovhara mamwe 6 kwezi kwangu sina vanhu, saka tandaane 6 anga achishanda. Which means kuti angatongoti vanhu vakasvika panepoli yakavharwa vanobva vonzi endai pakati, at least ikoko kune maservice, pane kuti tingoti madhoo akavhurwa but hapana manesi. kuma polyclinics kune kumwe kwekuti kunenge kusina sei tikati kani kambuzimane mufako kuma polyclinic kunogona kutura vashandi manesi varipo vashoma yavo tivaisa kana pamufako veikukambuzima vaya mufako saka tati instead of opening SR 12 asi asina vanhu tikaunganidza vanhu ne 6 so vanhu vanenge vachikwanisa kuwana maservices but zvinenge zvakutorawo nguva yakati rebei nekuti manesi nekutiwo mapeshensi akufanira kufamba madistance akati kure akasati vawana service.
Mumiriri wedunhu reHarare West muparamende Muzvare Joana Mamumbe vanoti vakashanyira kiriniki yekanzuro yemumusha weMeborain muHarare nomusi wemuvhuro vhiki yapfuura vakazvionera vega kuti vana mukoti vaive vasingauyi kubasa zvokuti sister in charge ndiye ega akange achiona mazana nemazana evarwere. Sachigaro wekomiti yezveutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti vanhu vemuHarare vachaguma vave kuenda kunobatsirwa nen'anga nokuti ruzhinji rwevanhu haruna mari yokunorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende.
Doctors vakafaiwa vakadzingwa zvakureva kuti vanhu muHarare havasisina kwavangaende kana varwara izvozvo zvinoreva kuti vanhu vakutofa kana kuenda kun'anga.
Vanachiremba pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana mari dzekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirim Zamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheHighlanders chaisa gumbo rimwe chete mumakwikwi e2020 CAF Confederation Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Highlanders yaisa gumbo rimwe chete pedyo nekumirira nyika makwikwi emuAfrica muna 2020 mushure mekupinda mufinary yechibuku Super Cup nekurova ZPC Kariba 1-0. Chikwata ichi chakapedzisira kutamba muAfrica muna 2007 apo chakatamba muCAF Champions League zvichitevera kutora kwachakaita mukombe wePremier Soccer League. Asi chibodzwa chakabva kuna Prince Dube chava chiita pedyo nekudzokera muAfrica zvekare zvekuti vangomirira kukunda ngezi Platinum Stars mufinary yechibuku Super Cup kuti maroto avo adudzirwe. Mukombe wechibuku Super Cup unouya nemari inoita iyo RTGS 75,000. Murairidzi weHighlanders Hendrik Pieter de Jong ari kufara nekupinda kwechikwata chake mufinary yemakundano aya.
Ndafara nekukunda kwataita semifinary hainei kuti matamba zvakadii asi kukunda ndiko kwakakosha. Ndave kutarisira mutambo unotevera asi chibodzwa chamiswa chinonwisa mvura.
Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzvare Charity Makukidze vanoti pavasvika apa hapasisina kudzokera shure zvekuti mukombe watove wavo.
Tapinda Afrika vachationa. Dynamos takarova, Platinum takarova, ndikuona mukombe tatoubata maoko, angatimisa ndiani? Hapana.
Highlanders yave kusangana mufinary nengezi Platinum Stars iyo yakarova Harare City nemapenarati nemugovera mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 1-1 munguva yakatarwa. Asi mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vachatenda Ferimango Makazu vanoti Highlanders isafunge kuti yakatokunda kare mutambo wacho usati watambwa.
Ngezve ine hitiri maje yekumbotora mukombe uyu saka isanyanye kudherera siriki pamutambo womukuru mutambo wefinal vanogona kuzviruza kuti mukuru wacho vakatemba.
VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti finary yechibuku Super Cup ichatambwa rini uye kupi. Asi mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti finary ingangotambirwa kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yemari itsva iri kuparurwa nehurumende kuti ingabatsira sei kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari uye kuti ichatambirwa sei neveruzhinji. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vanoti mabhanga hamuna mari yavimbiswa neRBZ, asi gavhana veRBZ Vadyo Mangudya vachiti ichiri munzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Sitandekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.